Berai bose vauya, vashave basana vangu, kunyanya vakanga vapanduka, vanulira vachizvambuma, zvambuma pakakaora, aora mhiri kwamumbesi, kwamumbesi kune vanga jena, vanga jena rekuchata nyama, nyama nyama ngeparuware, paruware mhiri kumangesi. Chichimani chakure, chichimani chakure, ndiye nekwekwe kwakaenda vangu. Apakando sara ange ikwekwe kwakaenda vamwe. Patipatane tose tisvike kwekwe chitima chachema. Kumarondera chitima chachema. Ende ikwekwe. Kumberengwa chitima chachema. Ende ikwekwe. Kucholocho chitima chachema. Ende ikwekwe. Apa pakasungwa neutare, apa zinyeke nyeke. Batanai muZimbabwe. Apa pakasungwa neutare, apa zinyeke nyeke. Batanai muZimbabwe. Chichima chitakure chie nekwe kwe kwa gayenda vamwe. Apa nano sara ange ikwe kwe kwa gayenda vamwe. Chishike kwe kwe chitima chachema. Tenge chikwe kwe shakarumana kuenda kukwekwe. Chikwe kwe kwe vana imwende kwekwe. Chitima kwe kwe, chitima kwe kwe na kukwekwe. Tenge chikwe kwe shakarumana. Shirai rose vauya, vashande basa na vangu.